Mumashoko kuvatore venhau nhasi, gavhuna weRBZ vaJohn Mangunja vati pamusoro pechiziviso chavakambenge vazivisa kumabhanga munyika svondo rapera, vabvisa mutemo wekuti mabhanga amiri kukweretesa vanhu nemakambani mari. Apa Mangunja vati makambani ari kuseresetwa nebazi refinancial intelligence unity kana kuti FIU kuti aishandisa mari nemazvo here havasi kubvumirwa kukweresa mari. VaMangunja havana kudoma makambani ari kuseresetwa panyaya iyi izvo zvakonzeresa mutauro munyika kuti sei asiri kudomwa nemazita. Hatina kunzwa kuna VaMangunja kuti sei makambani aya asiri kudomwa nemazita sezvo vanga vasingadavire nharembozha yavo. Asi nhengo yebazi reRBZ reMonetary Policy Committee rapersistence Gwanyanya vanoti mazita evanhu nemakambani anobudiswa chete kana kusereshetwa kwapera.
Kana vaita mainvestigations avo handinoona zvisina hazvo dambudziko kudaro. Aiwa, vanotanga vaita mainvestigations kunokanowabudisa munhu kakozonzi haana mhosva ehe nosungiswa. Saka handinoona sokuti vakaita mainvestigations vane maitira vanozvita.
VaGwanyanya vanoti pamhosva dzekusafambisa mari nemazvo dzakadai kakawanda vanhu vanobhadhariswa mari yakawanda.
Tinonya isusu tinonya kubhirizwa kuti mhosva haiendi pachiko, haiendi pamuti, inoenda pamunhu, handizvi? Kana mhosva yaenda pamunhu, mhosva futi zveinoripwa, haudzwa uchifa nokuti waita mhosva, unoripa mhosva. Handizvii zvakanaka? Uripa mhosva upenyu hwoendirira mberi. Kuitira kuti mangwana auzvipani, maripirwo anoitwa mhosva ndeyekuti iwo kana wanga wachiita zvaunga uchiita, hati wanga uchiita mari ehezvi, tichidzoka totora mari yacho iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vachishanda neGimu Refinance vaGilbert Muponda vanoti RBZ yakakurumidza kumedza kutsenga ichada kumisa mabhanga kukweretesa mari.
Zvokuti yaikwanisa kunge yakatsvaga makambani rimwe nerimwe havaifungidzira kuti ivo ndivo vari kutora mari kuzvikwereti voenda kumari yemusika mutima. There was no need to kuita zvinhu zvikwanisa zvizivitwo kufunga kwamari makambani ese achamuzokwereti kuti mabhanga ese anoziva maclients avo reservingi information iyoyi.
Vati zvakaitwa neRBZ zvinoratidza kusarongeka.
Izvo zvinoita zvino kuti vaiti yatinoti policy inconsistency kuti vanhu vanozokukoti oraiti nhasi tiri kumuzokwereta mangwana achamuzokwereta. Saka ndoronga chichizoti zvinei zvaonika izvi zvinokanganisa yatinoti kuvesa confidence.
Izvi zvatsigirwa nevasarudzwa kuve mutevedzeri wemunyori mukuru muMDCT vari Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vakapiwa mashakada.
Inini zvinondishamisa kuti hatina kana vhiki rebhengi yabhana yemabhengi kugavhumendi nekuprivate sector. Izvinei zvaita futi U-turn voti okay takubvumira kuti mabhengi aite lending. So hazvinoreva kuti pane policy inconsistency. Ndinonzi policy inconsistency zvipi confidence. Ipolicy inconsistency isingapi confidence mumarket because hatichazivi kuti zvaanotaura vanorevesa here kana kuti havarevesi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataura matano ekuvandudza upfumi anosanganisira kurambidza mabhanga kukweretesa makambani nevanhu mari svondo rapera, danho risina kugamuchirwa nevakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.